Kuziva kwedu ndekwekuti vanomirira hurumende vari kuti mari iyi yakagadzirwa ikaiswa parutivi inosvika 18 billion stimulus package, asi kuziva kwedu haisi iyi yese cash. Imwe magarantees, imwe icash, imwe iri kunzi yakange yatogara yapiwa kare.
Saka nhengo dzenyu dziri kuti kudi?
Isu tichitaura nenhengo dzedu dzemabhizimusi, hapana atiri kunzwa ari kuti akawana mari iyoyi. Saka tichiri kuedza kutsvagurudza kuti tione kuti akawana mari iyoyi ndiani, tinyatsonzwisisa kuti akapiwa mari iyoyi ndiani, uye kuti mari iyi yakaenda kunoshanda basa rayakanzi iendere. Nokuti ukaenda kune vemabhanga vanooparata under yatinoti confidentiality, havataure kuti tapani mari endi tamupira chii. Saka kuti tiwane information iyoyi zviri kuti tiomerei. Saka tiri kufunga kuti patichaita musangano weTNF tichabvunzawo hurumende kuti mabhizimisi akapiwa mari iyi ndeapi, ari mumasectors api, and imari iyi yakapiwa mabhizimisi aya, nekuti magarantii akaishuwa akakura zvakadii, magarantii aya akaseenza here kuti mari iwanike.
Asi ringava dambudziko rei chaizvo riri kupa kuti zvinhu izvi zvitinetsei?
Dambudziko riripo kuona kwatiri kuita ndekuti maauthorities edu, mamonetary authorities, vanga vachirwisana nedambudziko rekuti mari, kana tingati money supply, yanyanya kuwanda, inonzi reserve money. Iyoyo kana yanyanya kuwanda inoita kuti exchange rate idone, inoita kuti inflation ikwire. Saka maauthorities vari kuda kutapudza mari irimo iri kusekulata kuti iite shoma, kuitira kuti maopportunities ekutenga mari kumusika mutema, kana maopportunities ekungokweretesa kuti vanhu vashandise zvinhu zvisiri productive, anoita mashoma. Zvoreduce money supply, zvoita kuti exchange rate yedu iite stable, inflation yedu iite stable. Saka tiri kuona kunge pane conflict, nokuti pakaiswa imwe mari yekuti vanhu vaone kukwereta, inflation yaakusimuka, exchange rate yaakudonha. Saka kaconflict ikaka kareda kutsvagirwa nzira yekumanejwa, nokuti mabhizinesi ari akawanda ari kuda kubatsirwa kuti asimuke, kuti adzokere pakuoparita zvakanaka. Saka kana tisina kunyatsonzwisisa kuti mari iyi yakashanda chii, mabhizimisi mazhinji anoramba achigununʼuna kuti mari iyi havana kuiona.
Saka poitwa sei?
Tingada kuti titsanangurirwe nemaauthorities kuti mari iyi yakafamba sei, vakapiwa ndanani, vakabhenefita zvakadii, yakakura zvakadii. Saka ndinofunga izvozvo zvinogona kutibatsira kana tine information, togona kusheyawo nemamembers edu neveruzhinji kuti vazive kuti mari iyi yakapiwa ikashanda chii.